Ini ndini Blessing Zulu ndichiti eini msoro inau dzanasi chitatu mbudzi 4 2015. Munyori mkuru we Footballers Union of Zimbabwe vapo Gundani vanoshaya mukwekwe nasi. Nengo ye Zanu PF va Philip Chiangwa vanonyoresa kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri weZifa vamwe veruzhinji vachiti ngavasapinde munyaya dzenhabvu. Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau voparura homwe yemamiriyoni gumi emadhora yekubatsira vechidiki kutanga mabhizimisi munyika. Tine hurukuro navaZhuwau. Britain yoronga kuvandudza mitemo inoranga vekunze vanoshanda munyika iyi zviri kunze kwemitemo. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekushaya kwavapo Gundani avo vakambotambirawo chikwata cheZimbabwe Warriors. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.